zvino zvinochisa nokuti kuti ufunge kuti nyika yakaita seZimbabwe inozvitiyo tinonzwa vanhu vezano vazhinji President Mugabe achiti Zimbabwe inorunyararo uyaye parliamentary and constitutional democracy asi kana vanhu vozotumirwa mameseji akadai vari nhengo dzeparamende dzeMDC chete zvinotaridza kuti hazvina kumina mushe kune vamwe vanoti vane vana vavo nemadzimai avo akatumirwa meseji imwe cheteyo yandaverenga iyi zvinotyisa izvi Blessing
vamangwana munotenderana here nemuono iwoyuyu
kunzwisa kuri kubva vagutu nako ndinokunzwisisa asi handibvumirani navo vauya neshoko rakanaka zvikuru panguva yakanaka pamwaka wakafanira nokuti mukatarisa parliamentary program yapiwa napresident pakataurwa nezvecyber crime bill cyber crime bill ndo riri kuiswapo kuti ridhile neyavari kutsanangura iyi inova cyber terrorism ndo iri kuitika panapa saka kana iri cyber terrorism we don't know who is terrorizing people kana kuno kuindodzo dziri cyber dzobva kuZimbabwe zvinotondiudza kuti usatsika muZimbabwe musi waunotsika muZimbabwe tikudhanewe vamwe vanotichidzirawo vachiti iwewe uri kutaura izvozvo uri kumhiri ikoko tichadhina namai vako kuno uko handiti muri kuona icyber terrorism yese iyi saka ndati zvaitwa mumwaka wakafanira ngatiregei kukurumidza kunongedzana uroyi ngatiregei kukurumidza kupumana uroyi ngatingoti munhu uyu munhu ane unzvori
pindai tinzwa vagu
zvataura niki ndiri kuzviwa ari kuti munhu anozviti hitman uyu iterrorist kana kuti tingangoti munhu uya anopurikidza mwero ichokwadi asi ndaanichifungira kuti nika achadawo kutaura zvakawanda achibudisa pachena kuti iye uyu hitman anopfurikidza mwero uyu hakusiko kutanga achiita zvake izvozvo zvokuita zvinhu zvokupfurikidza mwero kupinza fiye muvanhu kutyidzira vanhu norufu nezvimwe zvakadaro ndofunga tiri kurangarirazve kuti pakaitwa futi official opening yeparliament handichanatsouyeuka hangu kuti mwedzi upi asi mwedzi mishoma yapfuura iyi napresident Robert Mugabe mamembers of parliament edu emdct vakatambirazve mamwe mahwi akafanana neiwawava ahitman okuvhundutsira okutyityidzira vamwe vakatonzi musatomboswedera pedo nemba yeparamende nokuti hatidi kuonai mukasvikapo unongonyangarika tokutorawo tsakatika woshayikwa zvakaita munina wedu uyu itaidza mari saka chaakutityisa ndechekuti sei vacho vanopfurikidza mwero vecyber terrorism yatarwa nani vari vanhu vanongonanga nhengo dzeparamendi dzedu chete dzemdct
vamangwana todzoka kwamuri imwe nyaya yataurwa nemutungamiri wenyika inyaya yekuvandudza mutemo wekuendesa upfumi kuvatema izvi zvakakosha sei
izvozvo chinhu chakakosha zvikuru nokuti zvazviri kuitika kubvira mutemo uyu pawakaitwa kubvira kucabinet president vaitaura zvakawanda kuti mutemo uyu ngauindapuretwe kana kuti ngautsanangurwe uchidai kana vataura kuti unotsanangurwa uchidai pouya minista munyowani minista uya akauya aingoti inini tirikuteera mutemo saka zvaii zvinoita papava neyatinoti disparity between policy and legislation nhaurwa yatiri kupa kuvanhu shoko riri kuenda kuvanhu riri kungoti riri kuti ukangouya chete kunoku ukaita chakati ukaita fektari unotorerwa fektari yako saka iko zvino zvikaitwa kuti zvese zvenge zvava kutaurwa neshoko rimwe chete zvichitaurwa people vakuimba kubva mubhuku rimwe chete rerwiyo zvinobatsira chaizvo
vagutu munoona sei mashoko emutungamiri wenyika
mutemo wakonzeresa uyu ngatitorei mutemo indigenization uyu wose wakadaro tomiita repeal hausiri mutemo unganzi ungagadziriswa ungaamendwa ungaita sei